zviro zviri kukurukurwa zvine nyaya dzakataurwa nevanhu vose vemabhizimisi vanhuwo zvavo munzira marodhi kumisha kwese kwese vanhu vari kungotaura nenyaya yemabhondi chavari kunyanya kutya ndechekudzokera kwatakabva zvakare patakamboita nyaya yemazimudhora tikaenda pahyper inflation vanhu vakaruza mari dzavo dzose upfumi hwavo hukadzikira zvikurusa ndo pane kutya kuri kuitwa nevanhu nguva yekudzidzisa vanhu yapera tinoziva hedu kuti vanga vari kuwedza vachitaura nevamwe vanhu vemabhizimisi asi panoda kunyatsa kuti paitwe kudzidziso yakasimba zvekurusa yekuti vanhu vanyatsokunzwisisa nekuti mutemo unenge uripo wakamira sei nekuti vanozoita sei kuti vaone kuti hapazomboiti chinhano chekuti pamwe pangangoprindwe mabhondi notes akawandisisa anozotipinzazve munyaya yeinflation iyo vanhu vari kutya vari kutambudzika nayo
asi kavemakambani vanonzi ndo vanenge vachizopiwa sekutendwa iwo mari yemabhondi notes ndo vamwe vevanhu vari kutungamira kuramba mari iyoyi takanzwa vecizai vachiti havasi kuitambirawo
ndo zvaakuita vanhu vari kutya hapana munhu asiri kutya vanhu vose vari kutya dambudziko guru chairo chairo handi remabhondi notes dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasisina vimbiso nehurumende nemaitiro ayo.